tichiri panyaya yebhajeti, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti bhajeti iri rine zvimwe zvakanaka nezvimwe zvarisina kunaka.
Zvakanaka zvirimo zvimwe ndezvekuti nyaya yebiometric payroll administration yekudhila nyaya yemaghost workers, nyaya yekubvisa mayouth officers, nyaya yekurationaliza foreign service mission, nyaya dzakawanda dzatingadzirutaura sekurejusa runaway government expenditure. Kwauyewo zvakare nenzira dzekuwana nadzo mari yatingati revenue generation pachirungu, increase, for example, my duty on vanoshuta kudya, increase zvakare duty refuel, izvinoona zvisina kunaka nekuti zvinokonzera kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese inge ichikwira, nekuti munoziva fuel major input, major ingredient munyaya dzeproduction across the economy.
Mutauriri wesangano rinomiririra vadzidzisi vekumaruva reR2s vachuzi Kasongo vaburitsa gwaro vachishora bhajeti iri.
Bhajeti iri takariona, asi rakatowedzera kutirwadzisa tichitarisa nyaya dzatanga tichitaura nehurumende kuti tinoda kuti tibhadharwe tichishandisirwa mari yekuAmerica, inova mari yakatisimbira pakutenga. Taona kuti vanenge vari kusimbisa danho rekuti vangoramba vachitibhadhara nemaRTGS. Tobva taona futi nyaya ine chekuita nemabhonasi. Tofunga bhonasi kuwedzerwa kwemari chaingova chichemo chevashandi kubva kare. Vashandi vehurumende tiri muzvikwereti zvakanyanya, bhonasi yaimbotibatsira kuti tigadzirise makomba atainge tavhura nekuda kushoterwa kwemari, asi taona bhonasi yedu yauya yadamburwa nepakati.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Muzare Stabile Dewa, vanoti vanofara nekuwedzerwa kwemari kune zvedzidzo, asi mauto anongopiwa mari zhinji chero muZimbabwe musina hondo.
Mari yakaiswa pabhajeti imari inoiswa munyika dzinenge dzichisangana nehondo, but hatina hondo muno munyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, muzvinafundo Chipo Dendere, vashora kuda kuvharwa kwemizinda inomiririra Zimbabwe kunyika dzekunze, vachiti hakuna nyika inowedzera kuchidzana nedzimwe isina vamiririri vakawanda.
Bhajeti yakapfupfudzwa navanhuve ine kusawirirana mukati mayo kwakanyanyisa, nokuti vari kuti ivo vari kuda kukata maembasi, nekuti matauro anoita kuti vati tine 46 muworld mune nyika 193, zvichireva kuti Zimbabwe yakamiririrwa muless than half yenyika dzatinotyidzana nadzo. Number 2, havana kutaura kuti vaelkata nechii. Inini zvinondinetsa nekuti mukazoenda kuparagraph 297 yebhajeti iyoyo, vanoti ivo vada kuwedzera zvekare diaspora engagement. Vototi ivo vari kuda kuisa mari inoita iyo 56.1 million community of foreign affairs and international trade, asi vatichi ivo tiri kutadza kuikwanisa kuita 65 million yekuti madiplomatic agencies ashandi. Saka vanoengaja sei nediaspora kana kusina madiplomatic presence munyika dzakasiyana siyana?
Iri ndiro bhajeti rekutanga ramuzvinafundo Ncube kubva ragadzwa segurukota rezveupfumi. Pari zvino nyika yakaremerwa nezvikwereti nekudhura kwezvinhu muzvitoro. Mubvunzo une vazhinji ndewekuti muzvinafundo Ncube vachabudirira here kana kuti kwete kuchinja zvinhu munyika, izvo zviri kuomera vanhu vazhinji zuva rimwe nerimwe.